Adama, Adama,
Adama,
Adama,
Adama, uripiko.
Adama, Adama,
Adama,
Adama,
Adama, uripiko.
Na iwe Adama,
Adama,
iwe Adama, Davira Adama.
Madekwana kwa kutonhorera mari vanopinda mumunda weEden vanoona munhu asiri panzvimbo vanodaidzira neispi guru voti Adam, Adam uripiko? Adam unodavira. Ishe ndanzwa muchiuya ndikavanda nekuna ndakashama. Mari vanoti asi wadya muchero yakani. Adam anti mukadzi wamakandipa mwari.
Adama, Davira, Adama,
Adama uripiko?
Oti zvindakarinzwa andina kudaira nekuti ndakashama.
Adama uripiko?
Baba, inzwi ndinorinzwa andina kudaira nekuti ndakashama.
Adama uripiko?
Iwe Adama we,
Adama,
Adama we, Davira, Adama.
Adama.